This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 19, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoshoropodza nekunyomba Pastor Ivan Mawarire vehashtag This Flag vachiti vari kushandiswa kusvibisa hurumende yavo. Hurumende inokundikana zvakare kuzivisa mazuva achatambirwa mihoro yachikunguru nevashandi vayo. Utungamiri wevashandi vehurumende wasangana negurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira nhasi. Vemachechi nevemasangano akazvimirira vokurudzira kuti vanhu vaise misoro pamwe chete kuti matambudziko ari munyika apere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoshoropodza pamwe nekunyomba Pastor Ivan Mawarire vehashtag This Flag vachiti vari kushandiswa nevekunze kushoropodza hurumende yavo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura pamarindano vigwa magamba yenyika paNational Heroes Acre muHarare nhasi pakuvigwa kwaDr. Charles Utete, avo vaimbova munyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende, vaMugabe vati Pastor Mawarire munhu ari kushandiswa nevekunze kuti asvibise zita rehurumende yavo. VaMugabe vakurudzira veruzhinji kuti vangwarire vanhu vanouya vakapfeka nhumbi dzesvondo ivo vari nyanya.
The Mawarire, I don't even know him. Those who believe in that way of living in our country.
The Mawarire, handitombo muzivi, kana ivo vanomuteera mukurarama munyika yedu, havasi vamwe vedu. Havasi vamwe vedu, havasi vamwe vedu. Apo tunoedza kurarama pamwe chete, kana vasingadi kugara nesu, ngavaende kune avo vari kuvabhadhara kunyika dzevari kuvapa mari. Haungafuriri vanhu kuti vatambire mhirizhonga, kuratidzira kwemhirizhonga senzira yekugadzirisa zvinetswa. Tinoti kwete, kwete, tsvagai kumwe kwekuitira izvozvo. Iye pastor wenyu handizivi kuti munhu wechechi here, nekuti munhu wechechi anoparidza runyararo sezviri mubhaibheri.
Pastor Mawarire, avo vakambosungwa, vakapomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yavaMugabe, vari kuburitsa mavhidhiyo padande mutande, vachikurudzira hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa munyika. Mumwe mugari wemuHarare, vaWorship Dumba, vatsoropodza mashoko avaMugabe, vachiti mashoko avo anoratidza kuti havana hanya nekutambura kuri kuita veruzhinji munyika.
Ndoti vaMugabe chekutanga vanoshora zvikuru vanhu veZimbabwe nekuti vanoaita mafuzi ekuti akanzwa nzara mudumbu akataura ndiane nzara, anonzwa maBritish akutaura kuti taura kuti ndine nzara. VaMawarire vatotaura zvo zvakanaka chaizvo, havasotaura violence kana chinyi.
Mumwe mugari wemuHarare zvakare uye vari mupepeti wobepa nhau reThe Observer, vaBarnabas Tondlana, vati vanoona sekuti mutungamiriri wenyika haachazivi zvaakasarudzirwa nevanhu, uye vati vaMugabe havasisina wavanopa nzeve kunze kweavo vakavakomberedza.
Ini ndinoona ndichiteerera zvauri kuti mukuru wenyika ari kutarisa vanhu pane kutarisa matambudziko aripo. Vainyatsotaura ivo kuti vautete vanga vakasiyana nevamwe maleaders atinawo muno muZimbabwe. Maleaders ari muno anoudza mukuru wenyika zvaanoda kunzwa, vasingamuudze matambudziko chaiwo ari kuitika munyika. Vakatiwo vautete vaitaurira mukuru wenyika matambudziko chaiwo chaiwo. Izvi zvichikutaurwa navabima avo vari mukuru muhurumende.
Zvichakadai, vamugabe vakurudzira varimi vatsva vakapiwa minda pasi pechirongwa chehurumende chekugovera ivhu patsva kuti vashandise minda zvakasimba kuti nyika iwane maguta, kwete kusiya minda iyi ichirarira. Vati varimi vatsva vakanyatsoshandisa minda iyi, Zimbabwe inogona kutanga kusatenga chikafu kubva kune dzimwe nyika sezviri kuitwa nehurumende pari zvino, apo nyika yakatarisana nenzara yakakomba. Vachidzokera pamushakabvu, vamugabe vati Dr. Utete munhu aivaudza pfungwa dzake mune zvakanaka, uye vati munhu akashanda zvakasimba kuvandudza mamiriro anga akaita chikamu chinoona nezvevashandi vehurumende kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere. Dr. Utete, avo vanonzi vakangoerekana vafa vasina kumborwara, vasiya mudzimai Vena nevana vashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vakuru vakuru vemachechi nevemasangano akazvimirira oga vanoti vanhu munyika havachina vimbo nehurumende, vachitiwo matambudziko ari munyika ari kuita kuti veruzhinji varambe vachidya nhokwe dzezvironda, ave kuda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti vagadzirise zviri kunetsa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Musatifuratira Mwari, musatifuratira Jehovha zvoshamisa.
Uyu mumwe weminamato yakaitwa pagungano rekunamatira nyika rakaitwa pane imwe chechi mubulawa nemusi wesvondo. Gungano iri rakasanganisa veruzhinji nevatungamiri vemachechi pamwe nevemasangano akazvimirira ega. Vachitaura neStudio 7 Reverend Ray Motsi, mukuru mukuru wesangano reChristian Alliance of Zimbabwe rakaronga gungano iri, vakati mamiriro ezvinhu munyika anoratidza kuti vezvematongerwo enyika vari kukundikana kutungamira nyika sezvinotarisirwa, vachiti zvakakosha kuti vemachechi vawanikwe vachipindira panguva yakadai.
Tikatarisa nezvematongerwo enyika, hapasisina utungamiriro hwakati swatu unoita kuti vanhu vazive kuti vodii. Saka zvakakosha kuti isisu vemakereke tipinde pamukaha iwoyo kuti tiratidze vanhu kuti zvirokwazvo Mwari ariko, Mwari haana kutikanganwa. Ngatibatanei tifambe nenzira imwe chete. Tinofunga kuti Mwari pari zvino vatinzwa nekusumuka kuri kuita vanhu. Tiri kuona roko rwake kuti shanduko yedu yave pedyo.
Pagungano iri, vamwe vagari vemubulawayo vakapa uchapupu hwekushungurudzwa kwavakaitwa nemapurisa mumhirizhonga yakaitika munguva pfupi yapfuura. Reverend Motsi vakashora mapurisa nekuda kwekushungurudza vanhu uku, vakati mapurisa anofanirwa kukoshesa kuchengetedza kodzero dzevanhu kwete kuvashungurudza. Reverend Motsi vakati vemachechi havafanirwe kutya kutaura chokwadi vachitsoropodza hurumende pane zvairi kutadza, vakatiwo hapana chakaipa pakuti vechechi vanamatire kuti munyika muve neutungamiri hutsva. Pagungano iri, vatungamiri vemachechi pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vari pasi pemasangano akasiyana-siyana kusanganisira Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Union for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe kana kuti UDASISA pamwe neHabakkuk Trust, vakaburitsa gwaro rinoratidza kuti vemasangano aya havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vachipa muenzaniso wenyaya yekuda kuunza mari yemabond notes munyika kuri kuda kuitwa nehurumende, zvisinei kuti veruzhinji vari kushora danho iri, uye kurambidza kwakaita hurumende kupinzwa munyika kwezvekudya zvinobva kunze kwenyika, vemasangano aya vakati veruzhinji havachina ruvimbo nehurumende sezvo ichiisa mimwe mitemo isingakoshesi kuti vanhu vanofungei. Vakakurudzira hurumende kuti ibvume kuita muonera pamwe nevamwe nekukasika kana kuti national dialogue muchirungu senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Munyori mkuru webato re People's Democratic Party va Gordon Moyo avaive popa gungano iri vakabvuma kuti matambudziko ari munyika achada kusirwa kunevezve matongerwo enyika vega vakarumbidza danho remachechi iri rekutaura nezwi rimwe chete pakuedza kugadzirisa zvinhu. Mumiriri weBulawayo Metropolitan Paramende amai Jasmine Tofa veMDC avo vaivewo pagungano iri vakatsinhira maonero aya vachiti veruzhinji vave kutarisira kuna Mwari kuti vabude mumatambudziko avari. Pave nenguva vemachechi vachishorwa neveruzhinji nekuda kwekusabuda pachena vachitaura pamusoro pematambudziko ari munyika. Kune rimwe diviwo, hurumende inotsoropodza vamwe vemachechi ichivati vanopindira mune zvematongerwo enyika. Asi Reverend Motsi vakatsinhira kuti vechechi havanganyarari nyika ichienda kumawere vachitiwo vanotarisira kuti gungano remusi wesvondo kutanga kwekushandira pamwe uye kutaura nezwi rimwe chete kucharamba kuchiitwa nevakuru vakuru vemachechi akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Hurumende inonzi yakundikana zvakare kuzivisa vashandi vayo mazuva avachawana mihoro yachikunguru. Izvi zvinotevera musangano washevedzerwa nhasi negurukota rezvevashandi nemabasa amai Priska Mpfumira wapindwa neutungamiri wevashandi uyo unonzi wabuda usina chasungwa. Amai Mpfumira vanonzi vazivisa utungamiri uhu kuti musangano wanhasi uyu wanga wakanangana nekuvazivisa mamiriro akaita zvinhu uye kuti hurumende iri kuedza nepose painogona kuti itambirise vashandi vayo paine nguva. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti amai Mpfumira vavavimbisa kuti vachasangana navo zvakare nechishanu svondo rino kuti vavape mazuva emihoro aya. Vashandi vehurumende vanositanga kutambira mari vakaita semauto, vasori nemapurisa vanonzi havasati vawana mihoro yavo yemwedzi uno. Hurumende iri kutatarika kuwana mari, izvo zvakonzera kuti ikundikane kubhadhara vashandi vayo nenguva mwedzi wa izvakaita kuti ikundikanewo kubhadhara vashandi vayo nenguva mwedzi wapera. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naamai Alexander.
Tanosangana naminista asi kuti hatina kuenda seApex Council, vanga vandidaidzaini semukuru wevashandi ndikaendawo netop leadership yedu vasi vanoti vatiudze kuti vasvika papi nenyaya yemadhesi July salaries. Tasvika ikoko chekutanga chavatanga kutiudza nechekuti ivo vari kuedza chose kuti mari vashandi vapiwe nekukurumidza zvisaitise zvazvakaita mwedzi wapera. Asi vari kuti hanzi vachine zvinonetsa, asi vari kuedza kuti daiwaro zvavagona. Kunonoka kwacho kwaita kuri nani kudarika kwakanga kuriko mwedzi wapera. Vakati izvoni pane vari kufamba vachitaurira vanhu madhesi asiriwo, vamwe vari kusa musocial media vari kuti madhesi iwayo ese ari kufamba mumasocial media haana kubva kuhurumende, nekuti vari kuti ii madhesi masocial desi haasati abuda. Saka nyaya iripo ndeyekuti vativimbisa kuti mwedzi unouya periodi yacho yedelay inofunga panenge paine significant improvement. Vakatizve Friday madhesi anenge abuda, saka isi tamirira Friday.
Saka imi matambira sei chivimbiso chamapiwa nehurumende ichi?
Kana tichiti taenda kumitini yekuti tiudzwe kuti zvakamira sei, yakasiyana nemitini yenhaurirano yemanegotiation. Tazvitora saizvozvo tikatichamirira Friday yacho, asi sisatichatiri chishuviro chedu kuti dai zvanhu zvagona madhesi iwayo vakumbidza kutiudza ivhini Friday isati yasvika. Tagara neApex Council tichivaturirawo zvanga zvabva kuna minista, vakati ha kana zviri zvokuti madhesi anzi anobuda Friday, vakatiwo chishuviro chavo dai zvanhu zvagona anga abuda before Friday. Vachiti izvo ndotochimirira madhesi abude Friday, kana azobuda Friday isusu tichasangana nemvuro tozeya zvinenge zvabuda ise Friday.
Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Saichigaru e-commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Justice Rita Makarau, vanoti commission yavo iri kusandura maitirwo esarudzo kuti nyika iite sarudzo dzakachena sezvinodiwa nebumiro remutemo. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuziya zvingaitwe kuti nyika iite sarudzo dzakachena, uyo wange wakarongwa nesangano reElections Resource Center, Mai Makarau vanoti zvimwe zvavari kuita kuumba gwaro revavhoti idzvare biometric, iro vati richabvisa vese vakafa nevasipo pagwaro iri. Vanotiwo pasi peurongwa hwavo, ZEC inofanira kupa vemapato ezvematongerwo enyika gwaro revavhoti paine nguva, uye vanoti vavhoti vachange vave kuwana mazita avo panzvimbo imwe chete yavanovhotera. Pari zvino mazita evanovhota ange achiwanikwa mudunhu rese kana kuti constituency. Vatiwo pane zvimwe zvakawanda zvavari kuita, uye vatiwo vezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kubatsira ZEC mukuona kuti nyika yaita sarudzo dzakachena. Nekuda kwaizvozvo, Amai Makarau vati vakazvipira kuita misangano mwedzi woga woga navose vane chekuita nesarudzo, vachigadzirisa pamwe nekuziva zvingaitwe mukugadzirisa nyaya dzesarudzo munyika. Vanoona nezvesarudzo mubato rePeople's Democratic Party vaSettlement Chikwinya vanoti Amai Makarau vari kuita zvakanaka, uye itariro yavo kuti vachabudirira kuchenura mafambisirwo esarudzo.
Pane nguva ZEC yanga ichiita makore apfuura, ZEC yanga ichiita maelections anga asingaburitsi zvido zvevanhu musarudzo. Saka ndovimba kuti nyaya yavatanga yekuti vange vachibvunza vanhu kuti todii nesarudzo kuti dzinge dzichibuda zvakanaka, inyaya yachaita kuti 2018 tive nemukana wekuti anenge ahwina agokorokotedzwa nearuza, anenge aruza agobvuma kuti ange aruza zvakanaka.
Mutauri weMDC inotungamirwa naProfesa Walsh Mncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa naMai Makarau zvinofanira kutsigirwa.
Amirira kuti tichiona kuti vanoita sokureva kwavo here, kuitira kuti Zimbabwe ive nesarudzo dzakasununguka. Taakutarisira kuti kuumbwa kwoukama hwemapolitical parties kana kuti hatingati mastakeholders munyaya dzemaelections neZEC kunge kuchiitika parezvino kuti tikwanisoenda mberi. Because dambudziko ratatinaro ndorokuti ZEC haina chivivi, avana vavimbi neZEC nokuda kwemasoja nemaCIO anova ari mukati meZEC.
Mukuru weElections Resource Center vatawanda Chimini vanoti kutaurirana pakati peZEC, masangano akazvimirira nemapato ezvematongerwo enyika kwakanaka chose sezvo chinangwa chiri chekuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Zvatafarira ndezvekuti vanhu vatanga kutaura, kwete kutaura vachipopotedzana, asi kutaurirana vachibudisirana chokwadi mune zvakanaka, kutaurirana vachiratidza kuti munhu wese aroda kuvaka kwete kubvunza. Chechipiri chandaona chakanaka chabuda ndechekuti patotanga kubuda hurongwa hwekuti tichaita chii tichibva pano. Manzwa Justice Makarau vachitaura kuti vanotoda kunge vachisangana nevese vanobata nezvesarudzo nguva nenguva, zvichitoda pamwe pamwedzi mwedzi wega wega.
Vemapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira vanogarochema nekuti sarudzo dzinoitwa nenzira isina kujeka, pamwe nekuti ZEC inoita mabasa ayo muchiwande pamwe nekusava pagwaro revavhoti paine nguva. Mai Makarau vanoti vakaona zvakakodzera kusandura mafambisirwo esarudzo mushure mokunzwa pfungwa dzemasangano nenyika dzakauya kuzoongorora sarudzo dzemuno, pamwe nemisangano yavari kuita nemamwe masangano ane chokuita nemafambisirwo esarudzo munyika pamwe nekune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Pazuva rechipiri remusangano wekudoma shoroma vaDonald Trump semunhu achamirira bato irema Republicans musarudzo dzekutsvaga mutungamiri weAmerica dzichaitwa munambudzi gore rino, mudzimai wavo Amai Melania Trump ndivo vari pamuromo wemunhu wese zvitevera kutaura kwavakaita nezuro manheru pamusangano uyu. Amai Trump vanonzi vakatora mamwe mashoko akamboshandiswa nemudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, Amai Michelle Obama, muna 2008. Nhasi vana vavaTrump, Tiffany naDonald Jr. varikutarisirwawo kutaura pamusangano uyu, zvichisanganisirawo mutauriri wedare reHouse of Assembly vaPaul Ryan, vaChris Christie navaBen Carson. Musangano wanasi uri pasi pedingindira rinonzi Make America Great Again. Mavelas Mhlanganya uyo Studio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuCleveland kuri kuitirwa musangano uyu Dr. Moses Rumano kutinzwe zvizhinji nezvenyaya idzi.
Ndiri kuona zviri kuitika izvi zvakanaka chaizvo nekuti zvinoreva kuti Trump is a businessman asi waakupinda mupolitics uye nezviri kutaurwawo nemudzimai wavo nezvanga zvichingoitika munyika ino yeAmerica. Ndiri kuona zviri zvinhu zvakanaka nekuti ndiri kuona pane mukanawo wakanaka wekuti vanhu vanobva kwese kwese vanongokwanisa kupindawo mune zvematongerwo enyika.
Tinoonazve kuti vamwe vari kubvunza kuti dai vaTrump vanzi ivo vakwanisa kupinda, vokwanisa ivo kutora chigaro chemutungamiri weAmerica, zvingarevei kune nyika yeZimbabwe? Pane zvamunombonzwa here zvavanotaura mafungiro avo panyaya yeAfrica, nyanya Zimbabwe?
Ndinodaira kuti kana wakanga wabudirira kusarudzwa kuti waite mutungamiriri wenyika, wanozokwanisa kuita mutungamiriri wenyika chaiye, uye munhu anokwanisa kushanda nedzimwe nyika dziri pasi rese, kwete kuita zvavanonga vachida kuita. Zvekuti wakanga wasarudzwa iwo wanoda kuzovaka ruzhowa zvekuti America, Mexico haichadaiba kana neZimbabwe. Ndinoreva kuti pamwe vanogona kutadzawo kana kuti hatichadi kutaura navamwe vanhu kubva kunze kwenyika. Zvinova zvinhu zvinoshamisa uye zvinotyisa chaizvo kuti zvinenge zvakuitika makorano.
Tinoona kuti parizvino muri imomo muCleveland makamira sei?
Kune vanhu vari kurangidzira vakawanda, vamwe vari kutsigira waTrump, vamwe vari kutiwo waTrump vafanika varipo. Ndiri kuona kune security yakanyanyisa pese 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 patiri kufamba, mapurisa ega ega. Asi kwezvinezvi kwakanyarara, hakuna dambudziko riri kuitika. Vanhu vari kurangidzira wakanyarara vachiita mademonstrations avo mune runyararo. Ndinoimba zvinoramba zvakadaro pasina bazhowezho rinoitika.
Pane zvingadzidzwe nezvizvarwa zveZimbabwe kana iyo Zimbabwe here pane zvamuri kuona ikoko kuCleveland pari zvino?
Hongu, kurakidzira kana vanhu vachirakidzira mune zvakanaka, handione pane chakashataba, nekuti bumbiro remutemo wenyika rinobvumidza zvizvarwa zvenyika kuti zvirangidzire zvavanenge vachida. Apa tiri kuona kuti kune masupporters aWatrump ari panapa, vari kuoposa waTrump ari panapa, vanhu vari kudemonstrata mune zvakanaka vachida kuti zvavari kuda kutaura zvizivikanwe nenyika rese nepasi rese zvichizivikanwa uye pasina bamhirizhonga nekurwisana.
Avo vanga vari Dr. Moses Rumano vari parunhare kuCleveland kuOhio naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yevanhu, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Musangano wechimakumi maviri nenomwe weAfrican Union wapetwa muKigali kuRwanda. Chiitiko chikuru chiri chekukundikana kwemusangano uyu kudoma sachigaro mutsva. Pavanhu vatatu vose vaikwikwidzana pakashaya akakwanisa kuwana mavhoti anodiwa, izvo zvaita kuti sarudzo dziendeswe mberi mumwedzi wandira, uye panogona kunge pave nevamwe vachakwikwidzawo musarudzo itsva idzi. Zvinhu munyadzi zveupfumi munyika hazvina kumira zvakanaka zvopa kuti vamwe vayambire kuti nyika inogona kuguma yaenda kumazivandadzoka sezvakaitika kuZaire pasi peutongo hwaMobutu Sese Seko, zvakapa kuti nyika iyi ite donga watonga muzinda wenyuchi. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti hurumende iyo isina kana kobiri yobhadhara here kana kuti kwete mari yechikwereti kuIMF kana kuti kubhadhara vashandi vayo. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanoti vakawana mari kubva kubhanga reAfrican Export Import Bank yekubhadhara chikwereti chekunze.
Chongwa chekubhadhara mari yazi $1.8 billion kuthe international financial institutions anosanganisira na World Bank, ADB neIMF. Chikomba zvakanaka.
Dr. Mangujga vanoti vakakwanisa kubhadhara mari yemitero pazvikwereti iyi zvinogona kupa kuti Zimbabwe iwane zvimwe zvikwereti zvitsva.
Zimbabwe inonga isina chikwereti nevo ma institutions ava, saka zvorekuti izotenga takupuwa mari ine mutengo uripa wakaderera zvikuru yakati wandei kuita kuti nyika iende mberi nemaprograms ekuteresa stations economy.
Asi hazvina kujeka kuti Zimbabwe ichapiwa here imwe mari ikabhadhara mitero pazvikwereti zvayo. Mutauriri waIMF vaGary Rice vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti Zimbabwe ikabhadhara chikwereti hapana chivimbo chekuti ichapuwa imwe mari sezvo pari kudiwa kuti itange yagadzirisa zvimwe zvinhu zvakaita segwara reupfumi nezvematongerwo enyika. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party Vatendai Biti vaimbova gurukota rezveupfumi vanotenderana nemaonero aya.
Kana watadza kubhadhara chikwereti watoo murwere, haufaniri kuti upiwe chimwe chikwereti. Kana watoo murwere wafana nealcoholic nechidhakwa, so haungati mimi chidhakwa chiri kurwara chine bhabharasi, muti ngatirapei bhabharasi iri nokutoma rimwe doro rakatowanda nokutokweretazve zvakatowanda, hazviite.
Vabiti vanotiwo Zimbabwe inofanira kubvuma kuti yakundikana yoedza kugadzirisa zviri kunetsa.
Solution inofanira kuitwa yandanga ndatanga ini muchiri kuyeuka mukoma Blessing kuti ndakanyora gwaro ini rainzi ZADS, Zimbabwe Accelerated Arrears and Debt Development Strategy. Yanga iri yekuti isusu veZimbabwe tinokwanisa kuita mareforms nekumanaja ikonomi yedu zvakanaka. Kana tamanaja ikonomi yedu zvakanaka, tozonzwirwa tsitsi nevanhu vatakakwereta mari kuti vativegerere, inonzi pachirungu debt cancellation nedebt forgiveness.
Asi Zimbabwe yobhadhara chikwereti chekunze ichi here kana kuti yobhadhara vashandi vayo? Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hurumende inofanira kukoshesa vashandi vayo.
Hazvindi chekutangisisa, hurumende inofanira kubhadhara mihoro yevashandi vayo, nekuti hurumende nevashandi vari mucontractual relationship. Vashandi kana vachinge vashanda vanenge vachitarisirwa kuti vange vachibhadharwa. Saka I think ndo inofanira kuva parairiti yekutanga. Hongu kubhadhara chikwereti kwakakosha, but hakufaniri kuva pamusoro pemihoro yevashandi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nenyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambirawo kuti Zimbabwe ikasagadzirisa mamiriro akaita zvinhu, nyika inogona kuzoguma yaenda kuna taisireva sezvakaitika kuZaire nekuAfghanistan, uko kwakapedzisira kwoita kurwisana kunotyisa. Asi kuti izvi zvisaitike, sangano ravana chipangamazano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inofanira kuita nhaurirano nemapato anopikisa uye masangano akazvimirira oga. Sangano iri rinotiwo zvakakosha kuti bato reZANU-PF ritaure kuti ndiani achatora chigaro chavamugabe kana vachinge vasiya basa. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti dziri kushishikana zvikuru nekuwanda kwenyaya dzinonzi dzine chekuita nekupomerwa mhosva kwevanhu vanorarama neHIV munyika dzakawanda kusanganisira United States of America. Izvi zvinonzi zvabuda kumusangano weInternational AIDS Conference uri kuitirwa kuDurban, South Africa. Zvinonzi kunyange hazvo kusina mutemo unozivikanwa unoti mhosva kuti munhu ave neHIV, magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vanorarama nemukondombera vakawanda vanoonekwa sevanhu vane mhosva. Bazi reUnited States Center for Disease Control and Prevention gore rapera rakazivisa kuti mumatunhu makumi maviri nemana emuAmerica anoda matunhu aya anosungira kuti vanhu vanoziva kuti vane vari kurarama neHIV vanofanira kutanga vazivisa vavanodanana navo vasati vaita zvepabonde. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa kuratidzira kuri kuitwa nevechidiki vari kunze kwenyika vachinyunyuta nezviri kuitika muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoshoropodza nekunyomba Pastor Ivan Mawarire vehashtag this flag vachiti vari kushandiswa kusvibisa hurumende yavo. Hurumende inokundikana zvakare kuzivisa mazuva achatambirwa mihoro yachikunguru nevashandi vayo. vema chechi newe masangano akazvimirira oga vokurudzira kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti vagadzirise matambudziko akasangana nenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina, Chris Gande naMavelous Pihlanganya uye munhau dzechirungu.